Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 16, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinobatsira vanoshaya nekurapwa pachena rinoti ringangovhara musuo waro kana rikasawana rubatsiro rwokuenderera mberi nebasa iri. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoshora gurukota rinoona nezvemari richiti hurumende haisi kunzwisisa zvinotambudza varairidzi. Vamwe vevanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo idai vari kuramba kuenda kunzvimbo itsva vachiti kure. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCitizens Initiative rinoti rinogona kupeta chirongwa charo chekubatsira vanoshaya nekurahwa pachena cheCitizen Mobile Clinic kana rikasawana rubatsiro rwokuti chienderere mberi. Imwe nhengo yeCitizens Initiative vaFreeman Chari vanoti vachamanikidza kutora danho iri nekuda kwekushaya mari sezvo chirongwa chavo chichirarama nerubatsiro runobva kune vanhu vakasiyana-siyana. Sangano iri ranga richikwanisa kubatsira varwere nokuvawanisa mukana wekuti vaonekwe navana chiremba pamwe navana mukoti uye kuti vakwanise kuwana mishonga yavanenge vanzi vashandise navana chiremba. Citizens Mobile Clinic yakatanga gore rapera apo vana chiremba vakaenda kunoona varwere kuBulawayo neZuro. Chirongwa ichi chakanga chiri parimbiri kliniki kuChipinge uye chakaendawo muHarare, Masvingo, Lupane pamwe nemamwe matunhu emunyika. Vachari vanoti kana vasina kuwana rubatsiro rwemari nekukasika vachapeta chirongwa chavo ichi mushure mekushanyira chinoi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zviri kuitika ndezvokuti tava nemwedzi inokwana kuita mina tichitenderera mumaruwa nemumataundi tichibatsira vanhu vanga vachirwara. Izvi zvakakonzereswa nekuti takanga tiri kuona kuti vana chiremba nehurumende vakanga vasvika pakusawirirana asi vanhu vari kurwara. Tikaona kuti panguva iyoyi tingadini tapinda takwanisa kungobatsira vanhu tichihopa kuti vanhu avachanzwisisana hurumende nemadhokta vochidzoka kumabasa. Saka takaita zvinhu izvizvi tichingofunga kuti zvinogona kutora kana vhiki kana mwedzi, asi tatova pamwedzi wechina vanhu vari kungorwara, zvinhu zviri kungoramba zvichioma. Saka ni maitira takata zviita zvanga zvinhu zvokuti zvinofanira kungoitwa muchimbi chimbi zvokurumidza kupera, asi takuona zvauramba zvichienda. Saka tirikuedza kuti tichifunga kuti tingaita sei kuti tichikwanisa kuramba tichibatsira kuramba tichienda mberi, but nepatiriko zvinoizvi mari dzedu hadzichatenderani nazvo.
Saka muri kuti here muri kumbopeta chirongwa ichi asi kana mazoona mari muenderera mberi?
Zvatiri kuda kuita ndezvokuti takumbomira timbokwanisa kunyatsofunga kuti zvatinokwanisa kuita sevana veZimbabwe takabatana ndezvipi zvinokwanisa kuti tiite chirongwa ichi chiri longer term chichikwanisa kubatsira. Nekuti zviri kuitika nezvokuti matinopinda umo unobva wasangana nemunhu anenge ane zironda rakakura rinoda kutonoenda kutonosonwa, asi isu taenda tichiti tiri kudini, tiri kungobatsira vanenge vane naBP nanani. Saka kana taona munhu akadaro toshaya tomuita sei, tomuendesa kupi? Saka zviri nani kuti timbomira timbofunga kuti tobatsira sei chaizvo chaizvo kuti vanhu varapike, vari kunyanyorwara vawane mishonga, vawane kunowana zviremba nemasejari. Saka ndopatida munyatsofunga tinoona kuti ndivanani vanokwanisa kutibatsira on a bigger scale than patatiri.
Pamwedzi mina yamashanda munofunga kuti mabatsira varwere vangawanda kusvika zvakadii?
Pamwezi mina isusu tafamba nekuti takaenda kuBulawayo tikaenda muHarare tikaenda kwaMutare tikaenda kuDinga tikaenda kuMasvingo tatiri kuChipinge tikaenda kuChinoyi iko ndokwatichazonopedzisira saka kwatakaenda kwese uku vanhu vataona in total vava kusvika I think 3,650 kana ndisiri kukanganisa saka isu mari yatakarezawo inosvika about 21,000 saka takwanisa kubatsira vanhu about 3,600 saka mukatarisa ipapo munhu anenge achikosta kana $4-$5 kuti tibatsire muchirongwa chese chatataita ichi
matopeta here chirongwa ichi kana kuti mune humwe urongwa hwekuti muchambotanga maenda kunoona varwere kwakati mozvo kuti mopeta chirongwa
aiwa hatisati tapeta vhiki rinouya hatisati tanyatsoisa date nekuti tiri kumbotaura tinombotanga tambotaura-taura nevemunzvimbo matei tichienda kuti vakwanise kudaidza vanhu nekufambisa shoko tinozonopedzisira tiri kuChinoyi asi kana tabva kuChinoyi tiri kudaidzwa kwakawanda ndozvinonetsa kuti tinenge tichidaidzwa kwakawanda saka ni tiri kuedza kuti taakungopairi kind of like a warning kuti taakuenda tichipeta kuitira kuti tikwanise kuwana mukana wekuronga zvimwe asi kana pakabudawo mari pakaita mumwe dhona anenge angu yakati indai munobatsira tinongoenda hatingarambi kunobatsira vanhu nekuti panenge paita rubatsiro rwauya tinonobatsira hatingarambi papa
avo vanga vari nhengo yeCitizens Initiative vaFreeman Chari vari parunhare kuOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoshora zvikuru mari inonzi yapiwa varairidzi kuti ivabatsire kana kuti cushioning vachiti haina zvainobatsira mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavashira Joe vaudza Studio 7 kuti varairidzi vachatambira mari iyi asi hazvirevi kuti vachachinja zvirongwa zvavo zvekurega kuenda kubasa
hongu tanzwa kuti hurumende yabhadhara varairidzi cushion kushini yacho haisati yasvika kuvarairidzi asi chinotikandamadza kuti chinonzi kushini chinofanira kukushina maticha saka kana mari inobhadhara nehurumende iri 700 hatisi kuona kuti ingakushina maticha sei hatisi kuona zvezvokuti ingazobvisa incapacitation kumaticha sei varairidzi vanhu vanoda mari dzokuti vakwanise kufamba kuenda kwavanodzidzisa endi kuenda ikoko vamwe vari kuda kuma $400 asi varairidza vari mari yokufamba kuti vaende kwavanodzidzisa vanodawo mari yokutengera mhuri dzavo chikafu chokuti dzidze but zvikuru sei varairidzi vanoda mari dzokuti vabhadharewo maschool fees avana vavo maschool fees akakwira kubva kumari iri less than 2000 kusvika kuma 7500 mamwe akuita ma 10,000 mamwe ma 15,000 muzvikoro zvehurumende nemachechi saka kupa 700 munhu achida kubhadharawo school fees ye 10,000 kana 15,000 kana 7,000 hamene kuti zvinozofamba sei but ndo yataitaura kuti tiri kuprimary taiziva kuti 700 minus 10,000 itikandi 700 minus 15,000 itikandi saka zvangoita hurumende izvi ndezvokuti yangosvika pane zviya zvataingodzidza zvekuti itikandi hationi varairidzi vachivandudzwa kuti vakwanise kuenda kumabasa nokuti kungava kupenga kuti murairidzi anoenda kuchikoro kuda kunoticha vana vavamwe vake vari kumba saka chatiri kuda ndechekuti tine dispute of right our dispute of right ndekuti hurumende yakadonheza mari dzinotambirwa navarairidzi kubva paus 500 kuinda paus 35 saka dispute of right yedu iyi inoda kuti igadziriswe nehurumende and ndosaka tifunga isu sepitz kuti dispute inokwanisa kugadziriswa sete kana tikamentena inonzi purchasing power parity tikamentena kuti varairidzi vapiwe mari yavo yavaipiwa iye iri equivalent to $500 in terms of the current interbank rate
saka munoti nezvataurwa negurukota rinoona nezvamari muri kuda kuti chii kuna vamutulinyuve
zvava mutulinyuve zvokutaura zvekushini izvi handioni sokuti mukuru dziri kudhonza zvakanaka izvi problemu yedu ndeyekuti varairidzi havakwanisi kufunction saka tinokumbira hurumende igadzirisa dambudziko rinavarairidzi vakwanise kuti vana vavo vaende kuzvikoro ndio kuti vanodzidzisa vana vavamwe maiso kwazvo nyemba kutadzarungwa vachizva kuti vana vavo vari mune vana vemaelite vavari kudzidzisa kwete kuti uite shungu kudzidzisa vana vavamwe vako vasingakwanisi kuenda kuchikoro chakanaka izvozvo ndo zvatinoda kuti zviadress ende Kushin hapana zvaaita mashangura pata kufambira jongi rakafa
Dr. Joe zvinoreva here kuti varairidzi vacharamba kutambira mari yapiwa yekushenini
varairidza varambi mari nokuti hurumende yagara inotori nechikwereti chavo kubva payakadonhedza mari yavanotambira saka vachatora tumari tushoma ichoto vobhadhara zvikwereti zvavanazvo zvekumashure asi zvatiri kutaura ndezvekuti tunzungutu hatikwanisi kuti tubhadhare school fees saka tushoma zvikuru asi vachatutora kana tangopinda mumaaccounts mavo vobhadhara zvikwere zvavanazvo asi havakwanisi kuti vazonzva chidokwa chidokwa chekuti vaende kubasa uyezve havakwanisi kuti vabhadhare vana school fees havakwanisi zvekunge vachidzokera kumabasa kunodzidzisa zvamandorokwati uyezve mwoyo yavo yakadekara
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takashira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Kunyange hazvo hurumende iri kuti yakawana nzvimbo yekuti vamwe vanhu vari kugara mumatende mushure mekunge misha yavo yairedzwa negore rapera nedutu mupengo remhepo nemafashano emvura recycloni idai vatamire vamwe vevanhu ava havasi kuda kuenda kunzvimbo itsva iyi vachiti kure nekupa zvimwe zvikonzero zvakasiyana siyana mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai mari nchombo vakashanyira nzvimbo iyi zvondo rapera vachiona kuti zvii zvingaitwa kubatsira vanhu ava sezvo mvura yatangezve kuturuka vasina pakugara Blessing Zulu westudio 7 abata amai chombo kuti tinzwe zvizere nezveurongwa hwekutamisa vanhu ava
Pane ma600 square meters nema 900 square meters. What impressed me most was that panzvimbo yakapedzwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo. Zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata tivanoitwa relocated uye vanga vachichema chema kuti vanga vachida kugara panonzi paGreen Mountain asi matesti ari kuitwa ari kuratidza kuti tangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo
vamwe vanenge vanga vachichema chemawo kuti kugadzirwa kwezvivakwa zvakaita seiwo mabridge amuri kutaura uye kuti vakwanise kuwana pekugara zvinenge zviri kuti nonokei zviri kufamba sei
munhu anenge asiri kuzviita anoona sezviri kunonoka asi mukatarisa kuti tiri zvinhu zviri kuitwa izvozvi zviri kushandiswa mari yedu yemuno muzimbabwe and mari iyi yanga isiri budgeted for this mafashamo akaitika iwayaya so ini ndiri kutarisa kuti when you look at the extent of the work iri kuitwa I think we should really give some to the government of Zimbabwe for a job well done of course vamwe vanoona sekunonoka but tichida kuita zvinhu once and for all kwete kuita zvinhu chimbi chimbi wogarisa vanhu pasina infrastructure hazvifadzi tinenge takudzokera kumashure so ndinofunga kuti it's better we do it right first time once and for all and also tiri kunonoka zvedu as they might say but at the same time we are making sure kuti vanhu pevari ipapo they are all taken care of in terms of chikafu in terms of shelter and mama services
ko masangano akaita sana United Nations angamboti wachabatsira vachiri kubatsira here zviri kufamba sei
vari kubatsira but their assistance is not 100% vari kubatsira handisi kuda kushora we are getting a lot of help from development partners but it's not enough
Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari kubwera kwavaishanyira vakawirwa nedambudziko recyclone idai. Blessing abatawo mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadhun maguta akatanga nekuvabvunza mamiriro ezvinhu.
Ichokwadi mai Chombo vakauya vakasangana nevanhu vari kugara matende. Pane nhamba yakati kurei isiri kutambira nyaya yekuendeswa kuvakawanikwa nzvimbo dzacho kune masitendi. Rose kwakapedza masitendi akati wandei. Chikonzero chiri kuti vamwe varambe kuenda uko ndeyekuti vakumuvhiwa semakilomitazi akati wandei kubva kungangu uno vachidzika ukoko. Plus nzvimbo iyoyoyo kunana midziwa kuri kutaurwa. Is a bit drier than kuno kwetiri kunanangangu kunonaya mvura yakati wandei. They are moving from Chimanimani East to Chimanimani West. Vamwe ndozvo vari kupesana nazvo. Vamwe vachipokana kuti nenyaya yekuti takatenga masitendi edu uno tichiziva kuti ndokwetinoda. Saka kwamava kutoendesa kwandiko tatine masitendi. Saka pane a little bit of standoff. Vamwe vakabvuma kuenda, vamwe vasati vabvuma kuenda ukoko. Asi hapana munhu atamuviwa. Yani ingori nyaya yekuudza makonzinzano kuti ndokwakwandikwa masitendi at the moment.
Asi katichitaura navo vari kutiwo pane imwe nzvimbo yanga ichida kuendwa nevanhu pakaonekwa kuti hapana mvura kwavari kuendeswa kwacho kunenge kuri nani.
Koko kwacho kungava nani hako maybe pamaonero avo asi mii nzvimbo iyo ndotoizivawo. Mvura chaiko chaiko kuno kuchimanimani nzvimbo yetiri kuchimanimani isti unoko ndokune mvura yakawanda than kunananidziwa ukoko. Maybe kuda vangataurawo kuti vasvika koko vataisawo zvibhorani nene asi mvura yekuti kuyerera natural water and stuff like that kunoku kuri nani. Then nematemperatures yauno ari nani than kuti asi koko kuri dry. Nyaya yandakanzwa yaitaurwa navanhu vematende ndeyekuti vaitaura kuti vanhu vanoongorora nezvekuti hapanogarwa here kana kuti hapagarwa nzi physical assessment dzimwe nzvimbo dziri unoko vasati vadzipasisa in terms of hydrology hamene kuti vange vachiongorora kuti mvura iri pasi zvakamira sei. Vamwe havana kugutsikana nezvikonzero zvaipuwa.
Saka pae pakapwanywa dzimba dzakawanda pangangu hapana akazovaka zvakare.
Ya hapana tiavaka zvakare asi zviri kuitikawo munoziva kumuvha munhu wagara munzvimbo yake nguva yakati rebei kunonesa. Mapano vatiavaka imomo asi vamwe vane mudhuzi nemakafamba nemvura imomo ane dzimba dzakasara dzakamira. They preferred kudzoka nekugadzira dzimba dzavo asi zvine risk takazvitarira sezvo zvine mukana wekuti mvura ikangowandisa inokwanisa kuzoisawo madamage mudzimba idzodzo. Asi kutaura chokwadi hapana vati avaka imba yake yakarohwa nemvura imomo. Vakangosara varimo ndivane dzimba dzokuti dzaive mudhuzi asi hadzina kunyanya kuteridziwa. But hapana munhu wakaenda kundovaka. Kune kumwe kuti panga pane dzimba maane mazitombo ekuti even mudzidzi wemba wacho kuti ungadzoka aendawo kuvakemo haazviiti.
Ko kuvana vechikoro zvakamirawo sei?
Ya chikoro chakavhurwa. At the moment vana vari kuenda zvavo kuzvikoro hapana wandati ndaona hangu achidzingwa pakuside kwetiri uno. Asi ndirikuonawo kune maticha akati wandei asina kukwanisa kubudira kuenda kuzvikoro. Nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvekuti vari kuti isisi mari dzatiri kutambira hazvipindirani nekuti nge tichienda kubasa.
Mumwe mugari wekuchimanimani vapadhon maguta vange vari parunhare kungangu kuchimanimani. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. News Day rinoti Zimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC yabudisa zvakawanikwa nevadzidzi mubvunzo dzeadvanced level dzemunambudzi. Zvinonzi vakabudirira mubvunzo idzi vanoita zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana kana kuti 83%. MuDaily News mune nyaya pamusoro pemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vaudza dare redzimosva kuti amai Mary Mubayiwa vanoita zveuroyi. MuDaily News nekare mune nyaya yekushomeka kwehupfu munyika. MuHerald amai Mary Mubayiwa Chiwenga vanoti vanoda zviuru makumi mana emadhora ekuAmerica 40,000 US dollars pamusoro pezviuru zvinomwe nemazana mashanu pamwedzi yevana vavo vatatu. Yasvika nguva yenyu muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mayadiwa. kwa Studio 7 hapo. Ine ndinorwadziwa nenyaya energy mutodi nezvaanotaura zvinorwadza kuita sekunge unenge anogara kune imwe nzvimbo isiri nyika yedu nezvaanotaura zvinorwadza zvaanotaura zvisizvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Takatarisa kudai ndinorwadziwa. Hangatauri zvakadaro zvekuti kana vehuman rights kana vechitaura kuti vanhu vari kuabuse iye anenge achiti hakuna zvakadero. Pakati pedambudziko ratinaro nesituation yatiri nemachero atiri kuita nhamo zvese chi takatarisira kumadhonda izvozvi sehurumende yavo haina kana plani yairi kufunga kana kuratidza kuti pane zvainoda kubatsira. Yakangomirira kuti takamirira varungu kuti vatipe zvavanotipa. Ivo varungu vacho ndivo vari kuti vari kuda kuuya kunyika yedu. Ekuru kuti vari kuda kuuya kunyika yedu zvingani zvavatiitira. Sinsi pakapinda munangagwa zvingani zvavatiitira. Vangadei vasina kuto mari yavari kuwesta vachitibatsira iyi. Vangadei vasina kuita zvinorova here kunyika kwavo. Pane zvavari kuita zvakadai. Vanoti vanhu ava tiri kuvabatsira but tiri kuvataurira kuti vasadai. Ivo vachiti munodei kwatiri but ivo ana mutodi ava ndivo vatori nemameso akatarisira kumadokero kwacho kuti kuri kubva chii.
Madi makadi Studio 7 ndinoitwa Stembeni Punda ndiri kuSouth Africa kuJoburg. Ini ndinorwadziwa ino. Vamutodi vanotaurira zvinhu zvokunyepa. Mapurisa pakanga achipa vanhu vaive MDC vachidemonstrata vakanga vachiluta chi kana kuti vanhu vakanga vachingozvifambira murod. Masoja paakapfuura vanhu pane mashops akapanywa muHarare. Vamutodi, musataura nonsense mani vanhu veZANPF. Musataura nonsense mani vanhu veZANPF munotirwadzisa. Indawo muchinyepa imi. Indawo muchitaura zvinhu zvokunyepa. Musataura zvokunyepa mani vamutodi. Taurai chokwadi. Vamunangagwa havagoni kutungamira. ZANPF haichagoni. Hapana chaichagona. Motinyangadza mani kana muchitaura zvinhu zvokunyepa zvakaita sezvizvi. Indava so. MDC vakambolota kupi? Vakambovaona vachipaza mashopu kana kuti vaingozvifambira mapurisa kutanga kurova nemasoja. Hai, munoda kushaudwa mani. Tinokunyarai.
PaStudio 7 maswera siya hapo. Ndinombokumbirawo paStudio 7 kuti munaita muchiziva umwe wokutora panhepfenyuro iyi. Iyi nhepfenyuro ndiyo ine vanhu vakawandisa ende tinoida. Zvino kana maakutora vana mutodi ava anotaura kwavasina kuswera zvinenge zvakufamba siya. Wozi mutodi anozviziva nyika yarugare nemahuman rights ndeipi nyika yatova nezvayo mutodi uyu? Anotanzi varungu vada kudzoka nyika ino vachidya vachizadza matumbu avo. Ivo havasi kudya vachizadza matumbu. Varungu vaive vatova nani kuti tese taidyawo tichiguta vana veZimbabwe. Nhasi uno ndivo vari kungodya vega vana mutodi vachingozvima mazvitumbu awa. Vana veZimbabwe vachifa nenzara hapana kana chinhu vachikumbofamba. Vana mutodi vachitazvisa nebasa rese. Mahuman rights anotanzi ari kutevedzera munyika ndemupo vanhu vachingombunyikidzwa nezuro MDC yakarambidzwa kunzi iite musangano wayo. Zvino human rights acho iri papi chaichaiyo kuti vanana mutodi avo.
Manzwa apfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga, isu hatina kwatakarerekera. Munofungei, tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri weparamende amai Nancy Pelosi vadoma vachuchusi vanomwe kuti vafambise kutongwa kwemutungamiriri wenyika vaDonald Trump mudare reparamende kana kuti musenate. Amai Pelosi vati izuva guru nekuti padomwa vachuchusi kuti nyaya iyi inzukwe. VaTrump vashora zvese izvi vakanyora paTwitter pavo kuti zvese izvi zviri kuitwa nebato reDemocratic Party ndezveutsotsi. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze mamiriro aita nyaya iyi.
Nyaya yavaTrump yasvika zvino pakuti ichitongwa mudare reSenate. Zvataona zvaitika nhasi ndezvekuti dare repasi kana kuti paramende yepasi yeCongress yaudza America yese pachena nekutura kuti anonzi my impeachment managers kana kureva kuti vachuchisi vachandochuchisa mhosva dziri kupomerwa vaTrump ndivanani uye vangani pamutemo zvinonzi Congress inofana kudoma iwe vachuchisi ivavo vovhoterwa neCongress yese kuti tabvuma kuti ndo vachanochuchisa mhosva dziri kupomerwa mutungamiriri wenyika. Saka Nancy Pelosi vanovaiwo mutauriri kana kuti mukuru wedare reparamende yepasi kana kuti Congress vadoma vanhu 7 kana kuti vanomwe kuti vandoita basa iroro kuCongress. So zviri pamutemo, vapedza izvozvo vazovhota Congress ikapasa ikavhota kuti ndo zvatabvumirana. Pamutemo tazoona mauro ano zviri vachiteedzera mutsa wegwara remutemo. Matsamba iwaya anonzi my impeachment articles kana kuti magwaro emhosva dziri kunenerwa vaTrump aendeswa kuSenate.
Tichibva pano takatarisa mberi, chii chinoitika apa?
Dare reSenate, dare repamusoro richagara pasi. Chekutanga, mukuru wedare rezvematarezi mhosva kana Chief Justice vachabva kumatarezi mhosva voenda kuSenate vosvikotoresa mhiko. Vese masenators vari zana vanotora mhiko yekuti vachatarisa mhosva iyi zviri pamutemo zvisiri zvematongerwo enyika, vachiteedzera mutemo, gwara remutemo, vasingaite zvinoraudzira pamutemo. Kana vapedza izvozvo vochienda zvino panhaurirano yekuti zviga zvavanotemerana kuti dare ravo richatonga sei nyaya iyi. Vapedza izvozvo, tsamba inobva yanyorwa, tsamba yechitatu inoenda, tsamba yechipiri inoenda kumutungamiriri wenyika vachimuzivisa zviri pamutemo kuti iwewe mutungamiriri wenyika vaTrump wanzi une mhosva nedare reCongress, saka taakukutongesa zviri pamutemo. Impeachment ungati zvinoreva kuti izvo dare reCongress rapomera mukuru wenyika mhosva.
Saka chinotarisirwa chava chipi iko zvino?
Chekutanga ndepekuti kana Senate, dare reSenate rikatiro magwaro auyawa haana mhosva dzakakura dzekuti tingatidzinge mukuru wehurumende basa, vanobva varasa nyaya iyoyo, vaTrump vongoramba vari president zvatopera. Asi kana pakaita gakava rekuti aiwa ane mhosva ngatimutonge, zvinogona kuramba zvichienda mberi, zvinogona kutosvika kana mwedzi unouya mhosva ichiri mudare rekutongwa kuSenate ikoko. Saka zvinobva nokuwirirana kwavanenge vachiita mukutonga nyaya iyi.
Dr. Frank Guni vari parunare ne Studio 7.
Ndazonere kurira sasiya pano watakunokushira
watakungo
dianu watungamira dianu wafungana tichenesera nzira hatitetembe nyama tinotetemba pakati pehana chokuita pano panakungomira mere yamangwana munotipuzire
Chamatora
ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya
chamatora mutoma matora mtazi yenama
pano rwadza moyo winji D yachibatirwa namukoma Oliver Mchukudzi. Sezvo nguva yadi yapera, rekati mbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinobatsira vanoshaya nekurapa pachena rinoti rikangovhara musuo waro kana rikasawana rubatsiro rwokuenderera mberi nebasa iri. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoshora gurukota rinoona nezvemari richiti hurumende haisi kunzwisisa zvinotambudza varayiridzi. Vamwe vevanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo idai vari kuramba kuenda kunzvimbo itsva vachiti kure. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Inai ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Soku izika.